manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvita 7 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vainge vadhirikirwa nemugodhi paRed Wing kuPenalonga vanonzi vaburitswa vose vari vapenyu. Asi vamwe vanoti mugodhi uyu unofanira kuvharwa nekuti injodzi kuvashandi. Makwikwi eAfrica Nations Cup otanga nemusi wemugovera kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekudhura kwezvunhu zvichitevera kukwidzwa kwemitero mubudget regore rino negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Zvekudya zvakwira mitengo uye zvekudya zvakwira mitengo zvinosanganisira nyama, chingwa nezvimwe. Izvi zviri kukonzerwa nemitero pane zvekudya kana kuti value added tax kana kuti VAT. Uye kukwidzwa kwemari dzekushandisa migwagwa kana kuti toll gates. Hurumende inoti hakuna kumwe kwaingawane mari yekupa mapazi ayo sezvo iri kuti gohore gore rino rinenge rakadzikira nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Uye inotiwo mitengo yezvicherwa pamisika yepasi rose inenge yakadzikira. Hurumende inoti nekudawo kwezvirango Zimbabwe haisi kukwereteswa mari nemabhanga anokweretesa mari nyika dzepasi rino. Asi vemabhanga aya vakaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund vanoti Zimbabwe haisi kukwereteswa mari nekuda kwekutadza kubhadhara zvikwereti zvainazvo. Mukuziya nezvenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu zvakanyanya iyi, tabata mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu.
Ndingati kubva zvaparurwa bafambisirwo ezveupfumi wenyika yatingati muchirumbi budget, takatanga kusangana nehurumende, makurukota ahurumende nemapazi akasiyana-siyana ehurumende.
Zvii zvamanga muchitaura navo?
Tichikurukurirana maringe nezvakatarwa kubudikidza nefinance bill. Ndingati chimwe chatingada kutenda hurumende ndechekuti pane zvinhu zviri kutariswa zvose, takakwanisa kukumbira kuhurumende kuti isadzimikire mutero weVAT pane mabasic commodities akati wandei. Saka izvozvo ndingati idano rakauya kubudikidza nenhaurirano nekukurukurirana kwatanga tichiita nehurumende kuti zvinhu izvozvo zvirambe zvakaterama mitengo yazvo. Hongu ndinodaira kuti pane kunyunyuta kwakati maringe nezvimwe zvinhu zvakawanda-wanda zvakafanana nenyama iyo yakaiswa VAT, chikeni yakaiswa VAT, asi zviri muhurukuro, zviri munhaurirano.
Ndivana ani chaivo vamuri kutaura navo vamutasho?
Takasangana ne mutedzeri wemu kuru we finance and economic development and investment promotion, Honorable Kudamnangagwa, avo vanga vakabata chinzvimbo cha Honorable Minister Mutuli Ncube. Tikakurukura maringe ne budget irori tichitarisa kuona kuti zvingazoomesera vanhu nezvingazoomesera mabhizimusi ndezvipi. Saka kubva ipapo takazoitawo misangano yakati wandei ne mukuru weindustry and commerce, Honorable Minister G.G. Nyoni. Ndofunga taita misangano yakati wandei mumazuva maviri matatu apfuura iwaya, maringe nekuona kuti zvii zvingaitwe kuti vemabhizimusi varerukirwe uye vagari vatengi vange vachirerukirwawo maringe nekuparurwa kwakaitwa bhajeti ratakatarisana naro.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu gumi nevashanu vainge vadhirikirwa nemugodhi paRed Wing kuPenalonga kumaNikaland vanonzi vaburitswa vari vapenyu mushure memazuva vari mumugodhi umu. Mumiriri wemabvuku Tafara vaskotisa kupwanya vekambani inonzi Better Brands ndiwo muridzi wemugodhi wakadhirika uyo. Mugodhi uyu wakadhirika nemusi wechina svondo rapera. Hurumende yange ichishanda nemakambani anoti Metalon Gold neFreda Rebecca Gold Mine kununura vanhu ava. Kambani yavasakupwanya yaimbenge yati inokwanisa kuita basa iri asi zvakakona n'anga murapwa achida. Mugodhi uyu wakambonzi neveEnvironmental Management Agency kana kuti EMA uvharwe uchinzi unogona kukonzera njodzi kuvashandi uye panonzi paitwawo uore. Sikurudziro iyi haina kunyatsotambirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rezvemugodhi vaZhemu Soda.
Ichokwadi, vanhu vanga vakatirepwa kubva mangwanani emusi wechina musi wa4 January. Marescue operations achibva atanga immediately paakazivisa ministry yandinotungamirira magovernment departments ese vane chekuita nekununura vanhu kana paita njodzi vakauya vakaungana. Isusu wacho kuchera zviro takanga tiripo naminister of state for Marikaland mangwanani nhanhasi tikashomera zvakare kuendako. I can confirm kuti vanhu vese vari 16 vabudiswa vari vapenyu and very conscious zvekuti basa raitwa rikapera.
Saka vanga vachibatsiranawo nehurumende ndeapi makambani anga aripo apa?
Makambani akawanda tingari vamakambani ane migodhi mikuru muZimbabwe vanga varipo, vanana Fred Sweda Rebecca, vanana Haumai. Handikazoni kuvataura vese but kwakunge vanhu vakawanda vane unyanzvi uye neruzivo rwekuti vanhu vanobudiswa serudziri asi vanhu vabuda vose vari vapenyu.
Tichitarisawo zviri kutaurwa nenyanzvi mubazi renyu, dziri kuti chii changa chakonzera kudhirika kwemugodhi uyu?
Hakuna zvatati tava nazvo maringe nekuti chakakonzera kuti mugodhi udonhe chii, asi maexpes vachiri kupfuura mberi vachiita tsvakurudzo tativagozotizivisa. Priority yedu number one yanga iri yekuti vanhu vanoresiya chirudzi zvinova zvaitwa. Izvozvo ndozvamasara pari zvino vaakuchiita zvitechnical mapeople vaakuchiita tsvagurudzo vozotiudza kuti zvii kana tiine zvatinozoda kuti pamwe tione tichienda mberi tichatozoguidwa nezvavanenge vabudisa.
Asi ichi hachisi chishamiso here Honorable tichitarisa kuti vanhu havanga vane mazuva akawanda vari pasi apa, vamwe vanga vatorasikirwa netariro?
Chingarege kuva chishamiso vanhu vakagara mazuva mana vari pasi. Ndinoziva kuti vanhu vakawanda vamwe vanga vatopererwa netariro, asi taonawo chishamiso chekuti vese vari 15. Hakuna kana mumwe chete abuda achikamhina kana anga ari kutaura kuti pane pari kumurwadza vese vabuda vari vapenyu vakanaka vakasimba chaizvo.
Vamwe ndo vanga vachiti mugodhi uyu unofanira kuti uvharwe nekuti panenge pane njodzi inogona kuwira vashandi. Ndezvimwe zvamuri kutarisawo here? Zviri kufamba sei ipapo?
Sezvamanzwa ndichitaura kuti tine vanhu vane unyanzvi hwekuziva kuti migodhi inofanirwa kuoparata chirudzii specially now that chane njodzi yanga yaitika, vachaita assessment vozotizivisa.
Gurukota rinoona nezvemigodhi vaJemusoda vachitaura vari parunare kuPenhalonga. Tabatawo mukuru werimwe sangano runorwira kodzero dzevanhu vanogara munharaunda dzine zvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga ndinoda kungoti vanhu vazive kuti vanhu vanga vakavharirwa pasara vazvibuditsa vega, vatanga kutsvaga munenge mine tuma crack ndoma vabuda namo. So pabuda vashoma ndo vakwanisa kusvika pasurface vega. Kwakuchitoitwawo meeting ndo pazonzi nevanhu magwedhi ari kutobuda kusaidhi ukoko, vatobuda neumwe kwaakusitori kwanga kuri kushandwa nerescue team kwacho. Saka ndokwazochitaura kuti pane vamwe vachiri pasi, vamwe vacho havasina simba. Ndopazomhanya werescue team kwakuchidzikisa maropo kwakuvabatsira kuti vabude. Saka ndinovakorokotedza chaizvo nekushanda kwavaita nesimba kuti vazvinunure uye nevamwe vavo.
Tiri kunzwa kuti mugodhi uyu injodzi kuvashandi. Ko sei vanhu vari kuramba vachi dzika pasi kuti vanochera goridhe?
Tichitarisa dambudziko rePenhalonga, ndo zviripo paizvino nyika ina mabasa. Saka vanhu vazhinji vari kutsvaga cheuviri kubva kumining. So chinhu chekutanga changa chichidiwa paPenhalonga ndechekuti hurumende iwane investor ane kapasiti seMetalon Gold, kwete iri kunzi Metalon Gold yapo iyi. Metalon Gold yanga ina Muzilikazi Khumalo yakaita withdraw 2019. Pasina izvozvo vanhu vacharamba vachidzika pasi kunoshanda vasina masupervisor, vasina ruzivo rwokuti pasi papa panoshandwa sei. So panoda kuti patsvagwe investor chaiye kana kuti hurumende itaurirane nethe real Metalon Gold kuti vadzoke vatange maoperations avo pared mine.
Tiri kunzwawo kuti pane rimwe goridhe riri kuwanikwa nechepamusoro. Pangaitwe sei kuti vamwewo vanhuwo zvavo vakwanise kuwana chouviri?
Pakuda kuti hurumende irerutse mutemo wekuti vanhu ivo vanokwanisa kugadzira masindikits avo, asi vanofanira kunge vari kushanda vachishanda vari pedyo nelarge scale mine inenge ichimonita mastandards avo kuti mastandards aya anoenderana here nemutemo. Goridhe ravanenge vavana vanenge vachinoritengesa kularge scale mine. Pakaita ukama ihwohwo, ndinofunga kuti uwandu hwevanhu vari kuparara kana kukuvara hunoderera.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare. Vatori venhau vaviri vanonzi vaurayiwa nhasi muGaza nemauto emuchadenga eIsrael. Vatori venhau ava vanoti Mustafa Thuria weAgence France Press kana kuti AFP naHamza Eldo Dahu weAl Jazeera. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vatori venhau ava vaurayiwa vari mumotokari. Israel haina zvayati yataura nezvenyaya iyi. Baba vemutori wenhau Hamza ndiwo mukuru weAl Jazeera muGaza, uye vakakuvarawo mazuva mashoma adarika mushure mekunge nzvimbo yavainge vari yabhombwa zvakare neIsrael. Mudzimai waHamza nevana vake vaviri vakaurayiwawo hondo iyi ichangotanga. Israel inoti yauraya varwe Hamas vakawanda, uye mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaBenjamin Netanyahu vanoti havasi kuzomisa hondo kusvika vaparadza chikwata cheHamas. Kurwisana kunotyisa kunonzi kwatangawo pakati peIsrael nechikwata chekuLebanon cheHezbollah. Hezbollah neHamas zvikwata zvinotsigirwa neIran zvichinzi neAmerica zvinopfurikidza mwero.
Direct from Washington.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa kuti yatemera zvirango makambani mashanu ekuAmerica mushure mekunge atengesera chitsuwa cheTaiwan zvombo. China inoti Taiwan idunhu rayo ukuwo iyo Taiwan ichiti yakazvimiririra. Makambani aya anonzi achatorerwa midziyo yavo iri muChina uye kurambidzwa kuita bhizimisi nayo. Makambani aya anoti BAE Systems Land and Armaments, Alliant Tech System Operations, Aerovironment, Viasat neData Link Solutions. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika vanoti makambani ekuAmerica haabvumidzwe kutengesera zvombo kuChina nekudaro zvirango izvi kungopedza nguva. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Maka terera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kana muchida kuti tumidzira tsamba mbozha, shandisai WhatsApp unokwanisa kuti nyorera pa pano pa Studio 7, regai tidzokere kune chirongwa chevechidiki.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rekareka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Zororo Taruvinga, avo vane kambani inoshandisa michero yemusango nezvimwe kugadzira chikafu chavanotengesera kunze kwenyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kampani yangu inonzi Zoro neMugoti, kwatinogadzira zvinhu nezvirimwa zvatinowana zvinorimwa nemafarmers, zvimwe zvacho tichiwana musango. So what we literally do is agroprocessing. Kampani yedu yakatanga muna 2021 tichitanga nematomatis, ndoa takatanga nawo adding value kwaari. Takatanga nekuaomesa, mamwe acho tikaita powder, mamwe acho tikagadzira tomato paste isina preservatives, mamwe acho tikaisa mafuta, we marinated them for them to actually be appealing to restaurants and other places.
Saka pakugadzira chikafu ichi, chii chamunoshandisa?
Zvatinoshandisa mukampani medu zvinhu zvinokanganikwa nevanhu dzimwe nguva, zvakaita kunge madhumbe, bambairadza tinongodya mazuva ese, isusu tende machips kuti dzidyiwe nedzimwe nzira dzakasiyana. Tinoshandisa izvezvi, we added masmall grains, zviyo, munga nemupunga taakubheka nazvo tichigadzira imwe line yakasiyana. Tine madrinks kana zvinwiwa zvatinogadzira nezvinhu zvakaita se usika otamarind inowanikwa musango. Tinogadzira nemagranadilla anonzi magrandera neshona, and tichizogadzirawo anenge malemon nezvakasiyana. Tine majem atinogadzira zvakare nemahabrosi nezvinhu zvakawanda zvinowanikwa muno muZimbabwe. Takagadzira futi masosi atinogadzira nemasau and nemachilis.
Chikafu chakasiyana-siyana ichi chamunogadzira, kana mapedza kuchigadzira munochitengesera kupi?
Zvinhu izvi muno mulocal and export markets. Takatanga nekuenda kuma weekend markets. Tichino ma weekend markets kuna na old stables, nana must open different places. Tichienda nazvo ikoko kune ma crafters, they call them crafters market. So my craft ndeye kubika nekugadzira zvinhu, so ndokwataizviendesa, and I would take them to mashops, mamwe mashops anotengesa miriwo anenge ana Pomona veggie markets, because zvandina zvo it complements now miriwo yasiyana ne the fresh one yavanotengesa ndokanda iendesa. I'll go to my shows, different kinds of shows, when Nana Sidco and my farmers market, I'm going to go all around. They want to go to Chungwe and Danazo. And then Kunze, I got an opportunity to also take my products. I'm going to go to my shows, Kunze, Kunana Mozambique, Nekrona Botswana, Kutindinoona, kana my products, Edu. Achidiwa ni wano nekutuwa na kumatambira sei.
Saka pako no tenge sera kuzumanyika hapa. Zvanga zvakaoma sei kutanga kuti mutange kuratidza vanhu zvamunotengesa uyezve kuwana vanhu vanotenga.
It was, let me just say it was moderately difficult. What was nice was my expenses zekuno exhibita ikoko were taken care of. Ini ndaizo badarao, mari yangu yekufamba kuenda ikoko, pekugara, zvekudya, and kuzofamba ndiri ikoko. So, changa ndinakira ndechekuti, taiziva kuti tiri kuenda papi. And nepekunotengesera, the markets were open because vanotenga vacho nevanozviona, it was in one place. Ndiri kupa example yekuMozambique because takaenda kuFasing, kupampai nemunhu wese inenge ZITF ikoko. Changa chakati womei sepa ndakaenda kuBotswana, anga ari mapepa aibiwa pama borders because pane ma taxes anofanira kuti badara nezvakasiyana. Saka zvinhu zvekuti kana wangu asina kugadzirira takatosiiwa nebhazi paborder and then tikagadzisa mapepa ayo kwakuzosimudzira kwakuenda.
Anhasi togumira pano mazuva hurukuru yataitana muzvare Zororo Taruvinga avo vane kambani inoshandisa michero yemusango nezvimwe kugadzira chikafu chavanotengesera kunze kwenyika. Ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki. Sondo rinouya. Ini ndini Tabaka Ncube ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wandi achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, munodi pasina.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ndinoimba gwaredzva riri kukufambirai zvakanaka. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo kubva kune umwe mutereri wedu.
Kwazuva iwa Tanonoka Wande, hamuna kuzondipindurisawo pamubvunzo wangu wandaibvunza kuti tinonzwa mubhaibheri muchinzi izvoni Adhamu naEvha ndo vanhu vakatanga kuvapo panyika. Vakabara vanakomana vatu Kaini naEbheri. Ebheri akaurawa naKaini. Kaini Mwari vakanzwa vakamuitira hasha vakamutanda munzvimbo yaaigara. Vakamuti uchafamba ukananga kunyika yeNodhi. Kaini akaenda kunyika yeNodhi. Mubvunzo wapo kuti zvakasvika Kaini kunyika yaNodhi akasvika achinoroora. Wakanga wabva kupi vanhu iwavo? Iko kwangu kune vanhu vana chete vatinikaudzwa kuti kuna Kaini naEbheri ndo vana vairwo kutanga vaAdhamu naEvha. Pakazosara pakazobarwa mwanasikana Kaini abva.
Kutibetsera nemubvunzo uyu nhasi tina Reverend Dr. Leve Kadenge. Dr. Kadenge, taurai ni mtereri wedu.
Ndino kukwazisa mtereri wa vunza mvunzo wa kanaka kwazu. Uno taura zvekuti mwariva kasika Adhamu naEvha. Ndino kuita vana vake. Wa taura vake na Abheri. Mwe ndo kuraya mwe. Mwe ndo kuzofamba achienda kunyika inonzi Nodhi. Akanorora mukadzi koko. Shamwarika, inyaya ihombe yekusikwa kwedu. Kusanzwisisa kwako kwakangofananawo nekusanzwisisa kwangu. Asi ini ndinozongoona kuti aiwaka Mwari ndimwari. haatongerwe, haafungirwe, haaisirwe zvinhu pamberi pake kuti tikozomukonesa, asi kungoti iye Mwari achisika vanhu, Bhaibheri rinozotsanangurawo neparo riri shoko zveramwari, asi hapana kunyanya kupokana kuti vana vakanga vabvepi, nokuti vakangosikwa naMwari. Saka zvingangokushungurudza kuti usanzwisise. Tese tinongoshungurudzwa kuti tisanzwisise, asi chatinoziva ndechokuti chokwadi ndechokuti Mwari wakasika vanhu. Muenzaniso uripo unongotaurawo kuti Adamu naEvha ndo vakatanga kusikwa vakazoita vana vaviri. Zvingangokushamisa kuti kuvamwe wakabva nepi? Aiwaka, aya masimba aMwari, kushanda kwaMwari. Mwari apa aingoisa mufananidzo watakaisirwa pachena neBhaibheri. Ndosaka ndichiona vaIsraeri vachisarudzwa vachinzi rudzi rwakakosha. Zvaingova mufananidzo, zvaingova muenzaniso kuratidza kuti ndo mashandiro aMwari, kunyangwe aida vanhu vese, asi pana zvaakasarudza, nokuti ndiye Mwari musiki wedu. Saka hazvirege zvazvo kukunetsa kuti zvikugumburise, asi fara ufarisisi kuti iwewe unoziva Mwari wako nokumuda. Ndatenda zvangu. Ini ndini Reverend Dr. Levi Kadenge.
Tinotenda zvikuru mashoko abva kuna Reverend Dr. Levi Kadenge. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndiri kuVoice of America Studio 7 muWashington DC. Ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu kachinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo. Nemusi wemugovera, makwikwi emukombe weAfrica Nations Cup ari kutanga kuIvory Coast. Pamutambo wekutanga, Ivory Coast iri kutamba neGuinea Bissau munhandare yeAlassane Ouattara muAbidjan. Asi nevatambi vekumberi vari kurova mambure muzvikwata zvepamusoro-soro kuEurope vakawanda vari kutarisira machikichori. Vatambi vanoti Victor Osimhen wekuNigeria, Mo Salah wekuEgypt, Mohamed Kudus wekuGhana uye Vincent Aboubakar wekuCameroon ndevamwe vari kurura muzvikwata zvavo. Asi ndeupi mutambi achanwisa kudarika vamwe kumakwikwi aya? Kuti tipindure mubvunzo uyu, musakanganwe kuteerera hurukuro yatichaita mangwana nemutambi akambotambira muPremier Castle Premier Soccer League Mo Moyo, akatamba nezvikwata zvakaita seCapes neBymore. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu gumi nevashanu vainge vadhirikirwa nemugodhi paRed Wing kupena Longa kumaNikaland vanonzi vaburitswa vose vari vapenyu. Asi vamwe vanoti mugodhi uyu unofanira kuvharwa nekuti injodzi kuvashandi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekera ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti musare zvakanaka vateereri. Ndokuchaimina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.